Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC Linyali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo mbudzi 21 2021 makateerera ku Studio 7 nepengere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC mchiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yopinda muzuva retatu pasina munhu afa nechirwere cheCovid-19.
Ngaticherechedzei titarise rwendo runenge rwakafamba utungamiriri hwedu kusvika panoperera mweya yavo kuti varume ava vari kubveka uye nyika yapapi.
Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa odzoka kubva kuBotswana vachitarisirwa kuradzika gamba renyika vaSimon Kaya Moyo kuNational Heroes Acre mangwana.
Nyaya yekurejista yagara ine kusungana mukati vechidiki emuno muBulawayo varipo vakatombosungwa ruiri rutatu zvinosanganisira Kelvin, Organizing Secretary weYouth yemuno muBulawayo MDC Alliance.
VMDC Alliance Wochema kuti mapurisa ari kuvakanganisa kuti vanyorese vatsigiri vavo kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCovid-19 zvichireva kuti vafa nechirwere ichi vachiri zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 4699 mumazuva matatu adarika hapana munhu afa nechirwere ichi vanhu makumi maviri nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro uye pavanhu ava pane vana vechikoro vasere kubva kumasvingo vaviri kubva kuBulawayo izvasiya vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nemasere kana kuti 133,638 vanhu vabayiwa nhomba yeCovid-19 kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu nemakumi mashanu nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 3,658,966 vanhu vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe nemakumi mana nemana zvine zana nemakumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti 2,744,192 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo iri mubishi kuvaka malibrary nekuisa makombiyuta muzvikoro zvose zvoruzhinji kubva kumaprimary kusvika kumayunivhesiti senzira yekupa vana ramangwana rakajeka. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vamunangagwa vakataura mashoko aya nezuro manheru pagungano rekucherechedza zuva revechidiki World Children's Day uye makore makumi manomwe nemashanu esangano reUnited Nations Children Fund kana kuti UNICEF kubva parakaumbwa muguta rekasane muBotswana. Vamunangagwa vakaudza gungano iri kuti hurumende yeZimbabwe iri kuita zvose zvainogona kuti ipe vechidiki mikana yekuti vagove neramangwana rakajeka.
Tinoona zvakakodzera zvikuru kuti zvinoshuvirwa nevechidiki zviiswe mumitemo yenyika uye zvoonekwe zvichiitika pasi pehurumende itsva muZimbabwe. Tinoona zvakakodzera kuti zvikoro zveruzhinji zvive nemakombiyuta nemaraibhurari.
zuwa iri raka pemberele rwa mbotswana mshure mkwenge mtungamiru mbotswana vamo kwezi masisi awakado mwane Yusef Semungwa watungamiru wachabasi la kutuwa gira rubasiro vana bilioni mweche tena mamilioni zuru mazana masereka na kutu 1.8 bilioni pasirose vakuka vamo nangagwa vaka inde ichilema viku Zambia pamweche tena vahie jenko puwe kuna Namibia vamasisi vakabata nane sangalo UNICEF wakakuka wana makumimana ni mashanu kufakunyika natu izi kutukuitwe mwonela pamwe chumache mzukuru mkuswa ganzira zingapa vechidiki varukucha membe kwa Afrika ramangwa na raka jeka vamunangagwa vatuwa urumende yavo irukupa vechidiki mikana yaka siyana siyana ingava rara misa kana wapeza chikoro
I've implemented what we call innovation hubs.
Chakaita ma innovation hubs muzvikoro zvose zvedzidzo yepamusoro kuitira kuti anenge akwanisa kuuya nepfungwa yekugadzira zvikwanisiro zvinodiwa muupenyu hwedu. Anopiwa mari kuti agadzire zvaanenge achida obva anovhura kambani nemari yaanopiwa kuburikidza nechirongwa chema innovation hubs.
Asi mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Joe vaudza Studio 7 parunare kuti urongwa hurumende haushandise zvo zvikoro zvisina magetsi.
85% yemaprimary schools hainawo magetsi, 65% dzekumasecondary school hadzinawo magwinya okuti angalaitika. Saka tisati tataura zvemakombiyuta angazoita malibrary, tinofanira kutanga tatarisa zvekuti tine magwinya here ekuti abatidze makombiyuta.
Mukomana ari kuita form 5 paNyati High School ngosilanti Nyati uyainga akatungamira chikwanda cheZimbabwe akaudza gungano iri kuti nyika ichine rwendo rurefu pakusimudzira vechidiki. Nyati uya akatanga chirongwa chekugadzira mabanga zajesus kumusha kwake kuVictoria Falls akati kushanduka kwemabiriro ekunze kuri kutadzisa vana vazhinji kuti vaende kuchikoro. Gwaro rakaburitswa nesangano reUNICEF gore rakapera rakaratidza kuti kune vechidiki vanosvika mamiriyoni mana nezviuru makumi masere kana kuti 4.8 million vari muurombo unotyisa muZimbabwe, izvo zvinoita kuti vasava nemikana yekuti vabudirire. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Mutungamiri wenyika vaemaso Mnangagwa au vadzoka munyika nhasi varutarisirwa mangwana kutungamira muurongwa wekuradzikwa kwegamba renyika vaSimon Kayamoyo kumarinda eHeroes Acre. Vamoyo vaive mutauriri webato rezanu PF uye vakambova gurukota rezvekuburitswa kwemashoko. Vakashaya nechirwere chegomarara nemusi wesvondo wadarika. Vamoyo vakanunuka kuradzikwa sezvo vaMnangagwa vakakumbira mhuri yavo kuti vavamirire vatange vadzoka kubva kuBotswana. Mutumbi wavamoyo uri ku One Commando Barracks muHarare uye uri kutarisirwa kubvako uchienda kunoradzikwa. Mhuri yavamoyo nhasi yaendawo kumarinda eHeroes Acre kunoona pavacharadzikwa. Urongwa hwekuradzikwa kwavo huri kutarisirwa kutanga nenguva dza9:30 mangwanani. Mukuzeya nezverufu urwu, Tabata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZanu PF vatafadzwa mugwadi avo vange vachishanda navamoyo.
Tinoziva kuti vaSimon Kayamoyo yaiva mbambi murwi mukuru munyaya dzezvekurwira kwerusununguko yenyika yeZimbabwe. Ruzhinji rungada kuuya kunzvimbo yeNational Heroes Acre kuparuremekedzo rwokupedzisira. Tinozvitenda izvozvo ende tinoziva kuti ruzhinji rwuri kuda. Tinonzwa vechidiki vari kutifonera navakuru navamwe vari kubva kumaruva vachibvunza kuti mutauriri wedu achavigwa rini. Tinoda kunge tiripo, asi isusu hatina zvatinokwanisa kutaura seDepartment of Information.
Nechikonzero chei?
Nekuda kwekuti zvizhinji zvinoziviswa kuvakuru sokuziva kwamuri kuita kuti munguva ino inguva yeCOVID-19 naizvozvo maactivities edu nemaprograms ose nemagungano ose anofanira kunge achitaridza achiratidza kutevedzera tsika nemitemo yakatarwa. Asi kune vechidiki vakateerera musi ucharadzikwa vaComrade SK Moyo nomusi wemuvhuro. Ngaticherechedzei titarise rwendo runenge rwakafamba utungamiriri hwedu kusvika panoperera mweya yavo kuti varume ava vari kubvepi uye nyika iyi yapapi zvekare vari kuindepi. Nyika iyi kuuya kwayakaita yakauya sei? Sei varume ava vachiramba vakazvipira kushandira nyika yavo. Isu tichazvigona here sevechidiki kuzvipira kwakaita seuku, kuda nyika yedu kwakaita seuku, kwekuti tisvike pakuti hatifi takaneta kana kupera simba tichishandira nyika yedu sezvokuita vakuru ava.
Asika vamwe vanoti pane zvakawanda zvisiri kufamba zvakanaka zvinozovaudza moyo.
Tinofanira kuti ticherechedze kuti hongu tingava hedu nezvitsungo zvatinazvo, hongu tingava hedu netarisiro dzakakura kwazvo, asi ngatitendei patasvika nokuti haisi nhando kupasvika. Ibasa guru rinenge richiitwa navatungamiri. Ngatiteedzerei mutsoka dzavatungamiri tichiteedzera gwara romusangano, gwara rokuvaka nyika ravanofamba naro. Ngatidzidzei kubva pamuonde vachiri vapenyu.
Mukuru mubazi rezvekuburutswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Zimbabwe Electoral Commission iri kutarisirwa kutanga musi wa 6 zvita urongwa hwekupinda muvanhu ichivanyoresa kuti vavhote musarudzo dza 2023. Bato guru rinopikisa reMDC Alliance rinoti riri kuda kutsvaga mavhoti mamiriyoni matanhatu zvikuru kumaruva, uko mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kutsvaga rutsigiro kubhinga. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato rezanupf vamike bima vakaudzawo studio 7 kuti chinangwa chavo ndechekuti vatsigiri vavo mamiriyoni mashanu vanyorese kuvhota. Asi veMDC Alliance vari kupomera mapurisa mhosva yekuvhiringidza urongwa hwavo hwekunyoresa vanhu kuvhota. MDC Alliance inotiwo iri kurambidzwa kuita misangano yayo, uye vatsigiri vayo vatanhatu vasungwa kuepwet muHarare nhasi vachiita musangano. Atina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. VMDC Alliance vanotiwo havana chivimbo neZEC. Asi sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vakaudzawo studio 7 kuti pane vamwe vanongoda kusvibisa zita reZEC nepamwe painenge isina kana kukanganisa. Vanoti vakazvipira kuita sarudzo dzakachena. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDC Alliance mudunhu reBulawayo vaSweden Chirodza.
Nyaya yekurejista yagara ine kusungana mukati vechidiki muno muBulawayo varipo vakatombosungwa ruiri rutatu vanosanganisira Kelvin, organizing secretary weyouth yemuno muBulawayo yeMDC Alliance. Asi taona kuti mapurisa zvikonzero zvavakapa pakuvasunga zvinge zviri zvekunyepa. Tikaonawo futi kuti yaingove nyaya yekuedza kuvatadzisa kuti vaite basa reverenge vatumwa nebato kuti vaiti.
Asi zviri nyore here kuti vanhu vaende kunonyoresa kumahofisi eZEC?
ZEC kwairi kure nemama constituency kataisa St. Peter's Pumula iri kumacheto chaiu chaiko kweguta reBulawayo. Saka munhu kuti abve ikoko nemari dzake achinosvika kufamona pedyo nefire brigade haachina kuyana kure, zvinotoda munhu akashinga. Saka izinoona kuti zvinhu zviri kuitwa maune neZEC kutadzisa vanhu kuti varejiste kuvhota. Ende mukacherechedza vanhu vakawanda vanenge vachizorejista kuvhota ndevechidiki. Saka maonero iyu ndeyekutoti ZEC iri kuda kukonesa vechidiki kurejista kuvhota.
Saka muri kuita sei kuti mukurire dambudziko iri?
Kurudziro yedu iri kuti vechidiki uyai, tinokupai transport, tinokupai motokari kuti muende munorejiste kuvhota. Maafidavit ZEC iri kuti inobatsira. Asi mukacherechedza nguva yadarika ZEC inge isiri kubatsira vanhu nemaafidavit. Saka nyangoti mazuva ari kuteera kwemasondo matatu, ZEC ichaenda kumaconstituency kuti zvireruke vanhu varerutsirwe panyaya yekurejista kuvhota. Asi izvi zvichiitikwa isu tinoramba chingotsutsumwa sepati.
Ko munogotsutsumwa sei zviri izvo zvamuri kuti muri kuda vachirodza?
Asi zvinhu zvinotifadza sekuti hatingati isusu programu ye5 years yemakore mashanu. ZEC yoti iyo inoenda kumaconstituency kwemasondo matatu, ndo yatinoti muchirungu too little too late. Isusu fungidziro yedu yengeri yekuti dai ZEC yaenda kumaconstituency ichinogara ikoko kwatinotenga chingwa, tinotenga ufu kuchivawo neofisi yeZEC yekuti munhu wese anenge ada kurejista kuvhota anenge achidini achikwanisa kuti aregiste kuvhota. Nokuti registration kana ichitaura muchirungu inonzi a continuous process, vanofanira kuregista mazuva ese. Izvi tinoona kuti ZEC yakazvita maune kuti ikonese vanhu vakawanda kuvota.
Sei mchidaro.
Na uti tinoziwa isusu kuti Zanu PF inoda utitore makonstituenti mnumbula wae ichiende sa kunzimbo. Zanu ziwa kuti wane rutsikiru. Saka zeri ati chemesi panyaya zakadai. Pane nyaya delimitation irikuya kugadzira kwa makonstituenti inuya every 10 years.
Zviza murugona.
Nona kuti makonstituenti anenge magwekwe ari mudambudziko rekuto shaika zvachose kana paa kugadziriswa ma constituents matswa sekuti vanhu vakaregister kuvota kumagwegwe vashoma shoma stereke kune vanhu vanoda ndongo vanosvika 15,000 vanodikanwa i22,000 zvakangoti minimum inodikanwa the constituents i22,000 maximum inodikanwa i27,000 asi magwegwe inowanikwa iyo ine 15,000 vanhu ichireva kuti basa riripo. Saka tiri kukurudzira vatsigiri vedu kuti please tora nai nguva iyoyi muregister vamunokwanisa kuti muregister.
Mutauriri wemDC Alliance kudonho reBulawayo vaSweden Chirodza vari parunare kuBulawayo. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri vemauto muSudan vanoti vatenderana neveruzhinji vange vachiratidzira kuti mutungamiri wehurumende ainge apidigurwa nemauto aya vaAbdalla Hamdok vadzoserwe pachigaro. Izvi zvaitwa mushure mekuratidzira kwakasimba kwanga kuchiitwa nevanhu munyika iyi uye kupindirawo kweUnited Nations neAmerica. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota runa nezvemukati meAmerica amai Deb Haaland vanoti mazita ose anonyomba kana kushora mamwe marudzi muAmerica achabviswa mumagwaro uye pane zvivakwa zvopiwa mazita matsva. Amai Haaland ndivo munhu wekutanga werudzi wevakatanga kugara muAmerica kana kuti manative Americans kuva nhengo yedare remakurukota muAmerica. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Gove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai 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 muri eZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Gove. Nhasi muchirongwa tina Mzvare Margaret Zinumwe wesangano reWALP. Tiri kuzaya nyaya yekurodzwa kwevanasikana munyika nechirongwa chinoti Early Child Marriages. Mzvare Zinumwe, ndinomukamuchirai muchirongwa, tipewo maondoro enyu nezvenyaya yatinayo nhasi muchirongwa.
Isusu sesangano rinomirira kudzidza vanhukadzi nevanasikana, tinoona nyaya dzekurodzwa kwevanasikana kana chiri chinhu chisingakurudziri nokuti isu tiri kusangano kwedu tichozviona sechibharo kuroora zvamwanasikana. Ende ukanyatsa zvikaisisa miviri yavo haisati yanyatsa kudhevhelopa. Unoti during labour ka pane certain development anofanira kunge wasvika kuti unyatso ukwanisa kuadjust through the labour process.
Kurodzwa kwevanasikana kunokanganisa sei upenyu hwavo?
In future tinotarisa vana vakawanda who could be potential leaders as an organization that grooms leaders, simply as some potential candidates for ourselves for the next generation. Tinoona kuti vana ava vari kudzvanyirwa kodzero dzavo dzekudzidza kana kodzero dzavo dzekuva mwana chaidzo chaidzo. Tinoona kuti kodzero yacho yekutamba yapera. Panguva yacho yaanofanira kunge achitamba kana nguva yacho yaanofanira kunge achidzidza aabhizi kurera mumwe mwana. Saka ndozoziva tina chesi dzekuti mwana ari kurera mumwe mwana ari kuwanda. Zvinova izvi vazii zvinodzera potential yemwana iyeye. Panyaya yeeconomic mwana iyeye arorwa asiri mudiki arorwa ari mudiki kudaro yazvikonzeresa kuti upenyu hwake hwese arambe akatarira kumari yaanopiwa nemurume wake. Achakwanisi kuzviriritira because anaupiwa mukana wekuchuza kuti nini kanda zvekura ndichazovei. Pamwe mwana iyeye anga ne agresivin ende vasindemazokatisha kanda dzidzi inga ndazokura ndazoitawo journalist. Achakwanisi kupinda mukana yaikwanisa kutombika navamwe vana vechirume. Paunozova nhamba yevakadzi vari kusunganirira kuramba ichidzidzira because tiri kupera vachiri vadiki.
Tombobata yatinoti nechirungu age of consent
mutemo wenyika unoti munhu anofanira kusvitsa makore 16 kuitira kuti aite zvepabonde asi kuti aroorwe anofanira kunge asvitsa makore 18 mungati zvinokonzeresa kusanzwisisana here kana kuti confusion nechirungu munyaya dzekuroodzwa kwevanasikana
Maonero angu ndinona zvikonzeresa confusion yakanyanya nyanya nokuti ndinoda kuti stage kurova 18 years at then age of 18 to end up bonde 16 years ende makashashisa kuenda bonde pane ma consequences dzinyanya nazvo ende kunzi ma sambisi panokwanisa kuya especially nekuenda pabonde inhumbi ende besides maybe kana mwana chinde kanhumbi anobva audzwa kuti ngachinyororwa saka wakubva wanzwa kunzi the six but then wakakonsenti kuti the responsibility neya
Tichiri panya imwe chete yezve mamiriro akaita upfumi hwenyika tinoona kuti denda recovid-19 rakakanganisa upenyu hwevanhu vakati wandei munyika nemaoni renyu denda iri riri kuwedzera here patinotarisa dambudziko rekuroodzwa kwevanasikana
inini somaonero angu ndinoona covid-19 yakawedzera pamatambudziko evanasikana zvikuri kwaita katarisa nenyaya yekuroodzwa vachiri vadiki nokuti wakatarisisa vana vavaisikira vari kuchikoro handiti vanachari kuita anongomuka otsvaira obika akuenda kanze and 5 months down the line vana uya avane pamuviri ende munharaunda yedu isusu tinoita bereka vanti vana ane pamuviri vanomuendesa kune munhu akamuisa pamuviri zvinova zvinokurudzira machild marriage also vabereki vedu isusu some of them vairarama neinformal space saka because of covid-19 vabereki vedu havachakwanisi kunotsungisa sezvavaiita pakuzora mabereki vakwanisa kutsvagira vana kuchero nanyendiresiko vakasina chikafu vakasina chekubata handiti but in as much as covid-19 tiri kuwedzera maproblems echild marriage hatifaniri kukangana kuti before covid-19 yavepo zvese zvemachild marriage zvanga zviripo ende zviramba zvichiripo ende kare tabvisa zvimbeso ende ichori nyaya yandasinganzwisisi isingatombozivikanwi nevanhu right now because of covid-19 vanhu vane tani yakawanda yekugara ari paindaneti vakuona zvinhu zvakawanda zvavanga vasakwanisi kuona because these most of time zvakubuda paruzhinji
aiwa takunzwai zvakanaka muzvare Margaret Zinumwe wesangano reWALP nguva ndiyo yadyanana tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu mhuri yezimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tosangana zvakare pachirongwa cheLivestock The Connection nemusechipiri apo change tichiendera mberi tichitarisa zviri kusangana nevechidiki munyika anokoneka ine mufaro ndini wenyu Maikove mhuri yezimbabwe tosangana nemusechipiri babai
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvinotochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu
Manheru akanaka vatereri tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero ngatinzwei mubvunzo wanhasi
ndinoitwa Mukoma Chiropa ndiri kuno kusouth africa kuLimpopo
Soko izika tisenda baku viti.
Thank you. Thank you.